Citizens Coalition for Change iri kutungamira nawachamisa natiri kumasvingo pati kusangana nemacitizens ariyo anodriva kati kuno kumasvingo kuti movement yevanhu movement yeruzhinji izikanwe. Munoziva kuti kuno kumasvingo serural province, saka pati kufamba apa tiri kugadzira kuti tive tine infrastructure yakasimba tichafambisa shoko kumaruwa, nekuti kuenda mberi tichange tichifokasa nekuswera kumaruva.
Sei zvakakosha kuti muende kumaruva?
Kumaruva ndokune nyika, nyika kuti uye vachamisa vari kuudza vanhu tichaita sei kuti tive tine maagensi, tive nemakandidati akasimba, tive tine maprogramu ekusimudzira vanhu kumaruva, nekuti vezanu pf vaita abandoni vari kumaruva, vari kutora vanhu minda vachipa varungu. Isu tiri kutaura kuti kana tapinda nyaya iripo ndekutidzosere vanhu kuti vawane minda tigadzire matitudis inonzi security of land muno kumaruwa. Ndo nyaya dzati kufambira.
Sei izvozvo zvakakosha vasiziva?
Make sure kuti tinodzokera back to the agenda eliberation struggle yaiva iri enkard panyaya yekuti vanhu vedu mumareserva, vanhu vedu muzimbabwe vawane minda, vanhu vedu vawane vachiguta vachirima, vanhu vedu vawane rusununguko. Tiprotekte vote patiri kuenda tiri kugadzira.